United States government.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu ndira 7/2024 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Chikwata cheIMF chiri munyika choenderera mberi nokutaura nemapazi ehurumende nevemabhizimisi. Hurumende yoronga kuvhara migodhi inonzi yave njodzi kuvashandi. Nhasi makuwerere kuIvory Coast. Sezvo makwikwi emasemifinals eAfrica Cup of Nations ari kutanga manheru ano. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Chikwata chakabva kubhanga guru rinokuredesa mari nyika dzepasi rino reInternational Monetary Fund chiri munyika kwemavhiki maviri chiri kuenderera mberi chichisangana nemapazi ehurumende vemabhizimisi nenyanzvi munyaya dzezveupfumi. Chikwata ichi chiri kutarisa mamiriro ezvinhu munyaya dzezveupfumi uye kuti Zimbabwe ingabatsirwe sei kugadzirisa matambudziko airi kusangana nawo. IMF inongova Zimbabwe mazano kwete kuipa mari nekuti iri kukundikana kubhadhara zvikwereti zvayo kunze. Bazi rezveupfumi rakaburitsa mashoko padandemutande reX yaimbonzi Twitter kuti chikwata cheIMF chiri munyika uye chakaita misangano negurukota rezvemari vamutuli Ncube. Tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha vanodzidzisa paDefra University muno muAmerica kuti tinzwe maonero avo.
Zvirongwa pamwe chete nezvibvumirano zvakaitwa nehurumende yeZimbabwe, Ministry of Finance neInternational Monetary Fund kuti zvirongwa zvehurumende zvokuzama kugadzirisa upfumi hwenyika zvinge zvichi supervisor nokuongororwa ne International Monetary Fund vanoona nezvemari kuitira kuti Zimbabwe ikwanise kuzosvika padano rokudzosera zvikwereti zvainazvo kumasangano okunze pamwe chete nomuZimbabwe zvekare kana zvasvika pakuti Zimbabwe yakwanisa kuzosera zvikwereti zvose izvozvo inokwanisa kunge ichizopuwa here dzimwe mari dzokufambisa zvirongwa zvehurumende kana vachingovapedza zvikwereti zvavo kana kuti kana vachingovabvumirana kuti vobhadhara pakadini pangava pamwedzi kana pagore. Saka ndodano riripo paminista Ncube vanenge vachishanyirwa pamwe chete nokufamba vachiratidza nhuma dzeInternational Monetary Fund muZimbabwe kuti dziongorore kuti zvirongwa zvacho zvamakatimi ndizvo zvomuchaita kugadzirisa upfumi hwenyika. Muri kuzviita here negwara kwaro? Zvekare pundutso dziri kubuda pazvirongwa izvozvo ndedzipi?
Imwe munozviona sei?
Mabonero atinoita isu vanoongorora nezveupfumi ndozvokuti zvingavapo hazvo zvinenge zvichishanda. Asi kana takatarisa isu huremu hwemari yenyika pamwe chete nokutambirwa kwemari yenyika navagari vomunyika imomo, tinoona kuti kwatiri kuenda kwakaita kumawere. Ameno kuti veInternational Monetary Fund vachazvionawo sei kana mari yomunyika isinga ichiruza simba zvikare vanhu vomunyika imomo vachinge vasingadi mari yavo nokuti aichengeti ufumi
mberi kwatinoenda uku profesa zvirongwa izvi zvichabudisei
handivoni kuti mberi kwatinoenda uku zvirongwa izvi zvichazoita kuti Zimbabwe ive nemari yayo yakasimba zvichazoita kuti zvivandudze ufumi zvokuti mabasa achange achiwanda kana achisevenza hameno asi maziviro andinoita masangano akaita sana International Monetary Fund pavanopa nyika zvikwereti mainterest acho anowanda
nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha vanodzidzisa paDeFi University muno muAmerica vange vari parunhare kuOhio neStudio 7. Dare remakurukota muZimbabwe nezuro rakatambira urongwa hwekuda kubvisa mutemo hwekutongera munhu rufu uri mubumbiro remutemo wenyika. Izvi zvakaziviswa nezuro nemunyori mukuru webazi rezvekubudiswa kwemashoko Vanik Mangwana kuburikidza nedande mutande ravo reX iyo yaimbonzi Twitter. Asi urongwa uhu hunofanirwa kuenda kuda kweparamende uko hunofungirwa kuti hunotambirwa sezvo bato reZANU-PF rave nenhengo dzakawanda dzinoripa masimba ekuchinja mitemo. Mukuziya nezvenyaya iyi jonga kandemiri weStudio 7 abata gweda rinorwira kodzero dzevanhu vamarufu mandewere kuti tinzwewo maonero avo.
Tekutanga ndechekuti mutemo wekunzi munhu apara mhosva dzakatarwa dzinofanira kunzi munhu yatinge nerufu wagara zvikuru uriyo uchaunonyanya kuisirwa ndechekuti vanhu vasaita mhosva kana kuti vachapara mhosva idzodzo dzinokonzesa kuti vanhu vaurayi vanenge vadzipara. Asi ndichiona nyika zhinji pasi pose mitemo iyi yakabviswa.
Sei iri kubviswa mune dzimwe nyika mitemo iyoyi?
Yaibvisirwa ndezvekuti hange isingashandi basa rayo rekudzivirira kuti mhosva idzodzo dzisaparwa. Zvakare matare ese aya atinoona ndeepano pasi matare anoitawo mamistakes zvekuti azvizi munezvizva vanhu vanga vambotarirwa mhosva dzerufu vagara zvikuru zvenguva kuti havasi vakapara mhosva. Saka nyika zhinji pasi rose inobvisa mutongo wedeath penalty. Zvakare Zimbabwe mukazoona Zimbabwe isizvairi imbiro remutemo richangobva kugadzirwa asi vanhu vezvivavo vakati vanga vachida death penalty kuti vande iri mubumbiro remutemo. Saka zvinhu zvinofanira kunge zvichinyanya kubhalanziswa panyaya dzekodzero dzemumatenderwo amhosva zvinhu zvisingaite. Saka ndinoona sedidanho rakanaka zvikuru kuti death penalty ibviswe kuenderana nezviri kuita kune dzimwe nyika dzose dzakawanda.
Totarisawo mutongo ungatora nzvimbo iyoyi yemutongo werufu, chii chinenge chaakuzoiswapo munhu awanikwa aine mhosva yekuponda asi haasi kukwanisa kutongerwa rufu?
Zvagara vanhu vazhinji vanowanza kutongerwa ekuti life imprisonment kana kuti kuraramira upenyu hwavo hwose mujere. Ndinoona sekuti mutongo uyoyo uri nani mukatarisa jonga vanhu mazuva ose vanga vachitongerwa rufu vanga vasingaurayiwi. Saka kugara musi woga woga wakangomirira kuti dzora ndichagugudzwa kuti ndiurayiwa zvindibve inenge mutorowo zvakanyanya kuvanhu vanenge vachinzi vapara mhosva. Nekuti musi woga woga hounongonzwa kuti mukova wavo uchigogodzwa wakutofunga kuti zuva rako rasvika.
Tinoona kuti danho iri kuti ringe richitambirika rinofanira kunge richinzwikwa mudare reparamende. Mungaona here paine zvingashanduka pane zviri kudiwa necabineti nezvingazobuda muparamende?
Zvamunoona paramende yeZimbabwe iriko mazuva ano haitisina kumirira zvido zvevanhu vakawanda. Munoona pane vanhu vari kupinda muparamende vanatenda kana munhu wavavhotera zvekuti ndivona vachikwanisa kumisa kana kumirira zvido zvevanhu. Handivoni ndavakukwanisa kumirira zvido vematoritical parties. Ndinoona sekuti zvivange zvinge zvichingotenderwa zvose zvivange zvichibva muZANU-PF zvivange zvava kungomhanya muparamende.
avo vange vari kweta rinorwira kodzero dzevanhu vamarufu ndewere vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Hurumende ine kuti ine urongwa hwekuvhara mimwe migodhi inogona kuva njodzi kuvanhu sezvo vanhu vakawanda vofira mumigodhi. Vanhu vacharamba vachichera zvijoera izvi zvisiri pamutemo vacharangwa zvakaomarara. Gurukota rezvemigodhi vaZvemusoda vakamboudzawo Studio 7 kuti vainge vaumba chikwata chekuongorora kuti vangaderedze sei njodzi mumigodhi. Gore rapera vanhu mazana maviri nemakumi matatu nevanomwe kana kuti 237 vakafa mushure mokudhirika kwemigodhi. Asi mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu vari munharaunda dzine zvicherwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vanoti vanotenda maruva vadya chakata panyaya iyi.
Aiwa zvataurwa neministry tinongoti tinotenda maruva dzashakata, asi hapana chiri kuitika chinoratidza kuti hurumende iri kurevesa kuti yakuda kuti pawe nemutemo wakasimba uye pawe nezvirango zvinotemerwa vanhu vanenge vachiita maoperations asiri safe. Takaona kuti pakawira mugodhi wekuPenalonga minista vakataura kuti vakumbomisa zvechikorokoza izvi kusvika mvura yapera kunaya, nekuti ground inenge yakanyorova, saka zviri nyore kuti ridhirikire vanhu tichifananidza nekunge kwakaoma. Asi mushure memazuva anenge matatu minista vakamanikidzwa kuita press statement vachitora mashoko avanga vambotaura vakati aiwa handina kumisa tatichingokurudzira.
Vamaguru, semaonero enyu, chii chamunofunga kuti chakakonzera kuti ministry nehurumende idzore mashoko pamusoro pekudzika mitemo yakasimba nezvirango kune avo vane migodhi ine njodzi kuvanhu?
Zvazvinoonesa ndezvekuti goridhe riri kucherwa nemakorokoza vari kushanda munzvimbo dzine njodzi ivavo handivo vanobhenefita kubva kwariri. Kune magogodera muhurumende vane masimba vanova ndiwo vanobhenefita kubva kugoridhe iroro, ende vanodzikisa vana vevamwe pasi kwete vavo. Saka vanhu ivavo havana chekuluza kana pachinge paita tsaona mumigodhi. Ivavo ndiwo vamwe chetezvo vanenge vachiti zvamakuda kuita izvi maakukanganisa ikonomi kana maakuomesera vanhu vari kuchera.
Vamaguru, ndinoona sekuti hamuvimbi kuti ministry kana kuti hurumende ingadzika mitemo nezvirango zvinochengetedza vanoshanda mumigodhi?
Tomboona kuti zvinofamba sei, nekuti zviri kuratidzawo kuti pane vamwe muhurumende vane shungu yekuti nyaya iyi igadziriswe, asi kune vari kubhenefita kubva ku mashandiro ari kuita makorokoza nemasmall scale mines nevanhu vari kupinda maold large scale mines vachinochera imomo. Vanhu ivavo havasi kuda kuti mining imiswe, havasi kudzora tsvimbo, nekuti chavari kuda igold, chavari kuda ndemamwe maminerals avanozotora vachibuditsa munyika zvisiri pamutemo.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu vari munharaunda dzine zvicherwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vange vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tabatawo mukuru muhofisi yezvekubudiswa kwemashoko muZANUPF vaFarai Marapira, sezvo nhengo dzebato ravo dzakawanda dziri kunzi ndidzo dzine migodhi iyi.
Tikati ticherechedze nhau yemaererano nekucherwa kwendarama, tinoona kuti isu takatanga tine yataiti artisanal mining, kuti takambotawo kanguva kekuti vanhu vaichera vasina mapepa zvisiri pamutemo, asi neutungamiri hwavamunangagwa vasumudzira mining mukati mevanhu vedu kuti isinge isisiri artisanal. Vanhu vaakutaivo small scale mining, vanhu varikutaivo beneficiation nemaresources. Mining yagara iindustry ine njodzi industry ine zvizhinji zvinga mpini zvinowanikwa mukati mekucherwa asi chinenge chiripo ndechekuti isu tinoona vanangagwa chitaura kuti hurumende ngaibetsere masmall scale miners panyaya dzesafety pakucherwa kwazvo zvekuti vati kwanzi hapana chichaitwa hazvina maturo nokuti kutotaura kwatiri kuzvazvara nhasi pane zvizhinji zvatoitwa kuti tichibva kuartisanal tichipinda into small scale mining and nekufamba kwanguva vazhinji vatu havasisiri vesmall scale mining asi vatova mamedium scale miners vachingoti hakuna zviri kuitwa zvinoitwa zvichingoitwa vachingoti hakuna zviri kuitwa asi zvichingoitwa.
Mukuru muhofisi yezvekubudiswa kwemashoko muzanupf Vafarai Marapira vange vari parunhare muHarare nestudio 7. Sangano rinoona nezvekurimwa kwefodya munyika reTobacco Industry and Marketing Board rakazivisa nezuro kuti mwaka wekutengeswa kwefodya wa2024 uchavhurwa nechitatu 13 kurume 2024 ukuwo kutengeswa kwefodya yakarimwa varimi vachitsigirwa nemakambani kana kuti contract tobacco sales kuchizotangawo zvava rinotevera racho. Mumashoko avo kuvatori venhau vakafanobata chigaro chemukuru wetobacco industry marketing board vaEmmanuel Matshwaire vakurudzira varimi kuti vagadzirire. Mukuziya nezvenyaya iyi Evans Sininga westudio 7 abata nyanzvi yekurima vachikokera zvirongwa zvekudzidzisa varimi vakazvimirira muzvare wadzanai Manyore kuti tinzwe maonero avo.
Mumanamana matiri umu mumapurazi matiri umu chokwadi ifodya vanhu vakarima asi pano nepapo pano dzine misha pane mamwe mapurazi kana vamwe vana zvina purazi ana sapurazi vakaona zvakakodzera kuti zvitorina nekuti vadzorere mafetiraiza avo kumakambani avanhu anovakontrakta ayaya atingati anovapa zvibereti aya.
Chikonzero ndechei kuti varimi vatore danho iroro?
Mvura gore rino sekuziva kwedu tese yakazononoka kunaya saka kune vamwe vana zvina purazi vari onesti vaya vaya vakaona kuti zviri nane kuti ndisakanganise zita rangu nekambani. Mafetiraiza rega ndidzorere ndochekwa chikwereti ndozotangidza zvakare chikwereti patakutopinda ipapapa pana meya tenge takutanga futi kugadzira feedback nesi yefodya iya saka ivo vakaona zviri nane kuti tigatidzosere zvedu chimafetiraiza ndochikamu chemamwe mafamasi.
Ko vamwewo varimi vakashinga kurima zvakadaro fodya yavo yave papi iko zvino kuminda uku?
Fodya yavo yatisimukei vamwe vaakudambura musoro vari kudambirawo musoro vari kukakatidzana nemasakasi vari kuti vamwe vatotanga kutyorawo vakatinonokei vaya vaya vatangawo kutyora mashizha epasai atingati maprimes aya ndo vavatangawo kutyora.
Ko vakarimawo nemadiridziro vave papiwo nemwaka?
Macommercial farmers ava vanoita zvekurima nemadiridziro vazhinji vacho vatori pakati pekutyora kupera kwana February kutanga kwamachuku vanenge vachitopedza kutotyora chaiko kutopedza kuti kumunda vapedza saka zvakadaro kune vamwe vatosona mabhero vatodhinda mabhero atosonwa vatopedza kuketa vari kuti vachiketa uku vachityora uku vachipisa inenge yatopedza kupiswa iya yotopinda marust bales ichibuda marust bales yakutinoketwa ichipedza kuketwa yaakutonopinzwa mabhero chaiwo kugadzirira kuenda kumusika saka kuno vamwe varimi vakadaro zvakare.
Gore rakapera takanzwa kuti kwakaita gowo rakakura zvikuru nemitengo yakanaka chaizvo kuvarimi. Tarisiro dzenyu sevarimi mumwaka uno dzakamirawo papi?
Sevarimi tiri kutotarisira kuti tingawana mari yakati wandei tiri kutarisira kuwana mari yakati wandei nemhaka yekuti mwaka wanga wakati omei zvichatidza izvo kuti fodya pamwe kuda nyaya panyaya dzekwaliti kana kwantiti zvinenge zvakatidererei saka nekudaro igaro ziva kuti pamusika kana chinhu chiri chishoma mutengo unokwira saka ndo zvimwe zvinhu zvatiri kutarisirawo sevarimi ende tingoriwo kunzwa kufara tiri kunzwa manyukunyuku atingati pachirungu excitement the season is taking off taakutarisira kunobhadharwa maererano nekushanda kwatakaita saka ndizvo zviripo vamwe vachingori muminda vari kutyora vamwe vari kudambira musoro vamwe vari kukakatidzana nemasakazi vamwe vari kupisa vamwe vari kuketa vamwe vachidhinda vachitosona kugadzirira kuenda kumusika.
Avo vange vari nyanzvi yezvekurima vachikokera zvirongwa zvekudzidzisa varimi vakazvimirira muzvare wadzanai Manyore vari parunhare kwamutoko Mashonaland East na Evans Zininga wa Studio 7. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Zvinoitika mukurara matogona kutanga rwendo rwakanaka tiri tese hatisviki tese. Hatisi tese tinosvika kenani. Apa tichazivi kuti ZANU-PF iri kufisha here muTripleC kana kuti yanga yakasidi. Zvinhu zvayo imomo nekuti zvakuitika izvika zvinoratidza kuti vamwanhu vaingoita kunge tiri vamwe chete yutisi vamwe chete. Ndosaka maiona pati yanga isina mastructure iwanda wai. Bhozi dai mumwe aitoziva kuti ndini vhaisi ndinani aitishandisira simba yerenda atina kupisa kwati akwanisa kuita. Aiwa isu kumberi tinoenda. Wajobhusikala vanoona kunge sekuti wakandofurirwawoko vachinzi pamwe kunzi vange vari mutirongo kuda kwavachamisa. Asi hasiriwo nyaya yacho iwo wakandofurirwa handisana mona murume mukuru anokubvuma kufurirwa nezvinhu zvinhu zvaari kunyatsoona. Kana wasikala wangu ari disadvantage kana threat kuna vachamisa dai wakatosiyiwa panze kudhara. Bhuzi vanoda kutsvaga madisadvantage achamisa kana kuti mathreats ari kuna chamisa ndovanhu vanoda kuita ndiita backup. Dakatiriwo backup asina kumbopinda mutirongo rachamisa riri muwanhu vari kuziva kuti havana simba vavanaona vainawo ngavabiswawo.
Aiwa zvezimbabwe zvakutokunda ngoma kurira. Zvino ndizuro unoti hatiri munyaya dzeewallet. Tabva muewallet tikati aiwa TripleC inowina bayadyiwa. Yati aiwa zvaachazodai haakouya korera. Korera chabangu akumana. Apa chabangu chamisa siya bato. Tanherera baba. Tatuniyo twafirwa namai gondo rinongoya richingoti tora zvakaoma.
Halo Jonga. Pa Studio 7 apo makadiko. Haiwa isi tinofara. Ndiri kuda kungotaurawo maererano nevanosora vachamisa vachiti kwai mwana mudiki. Aiwa ndoda kuvadzorera kushokora Mwari kuti vanombozivei here kuti David aisiyiwa nemadzikoma ake pahondo nemafiristiya achisiyiwa achinzi mwana mudiki ngaaifudze makwaya. Asi Jehovha vakati aiwa ndiri kuda iyeye wamasiya iyeye mudiki. Saka vachamisawo ndo chaivo chaivo vane zodzo yedenga. Pane zodzo yedenga ndo pane miedzo mizhinji. Saka ndiri kuti kune vachamisa musadzokera kumashure. Rambai makashinga. Mwari vanemi. Ticharamba tichifamba nemi tiri tese hatikusiyei pese pamunopinda teite nemi. Vana chavangu avo ndo vaya vana Judas Iskarioti vaya. Havashayikwi vanowanikwa. Vana Judas Iskarioti vana chavangu avo haiwa. Zvinoguma zvichavaperera.
Makadiko mukoma wande nevamwe vese paStudio 7. Ndakagara ndichitaura inini kuti hakuna munhu wakangwara sanero Nelson Chamisa president. Akaona kuti mapinda pongwe ndobva akasira kubva kureva kuti munhu usingakariri zvigaro. Munhu unokarira ugaro hwevanhu. Vamwe ava taakuvaona vakutanga kuonekera onekera. Vana BT, vana Wesvenuve, vana Mukwananzi vatatisingafungire. Vasaka vanhu vanenge vachida zvigaro kwete kushandira vanhu. Uyu mukomana anonzi Nero mukomana wevanhu ndosaka aine support. Ndosaka uchiona kwaanoenda kwese vanhu vanomuteera. Famba Nero famba. The Blue Revolution yapinda. Ndonzi gweru gweru kwamutare.
Ndikuda zvangu kutaure navo mai vati izvoni Zimbabwe government haisi kuda kugadzisa ufumi hweZimbabwe. Iri kutori neshungu dzokutogadzirisawo ufumi hweZimbabwe ata hapana zvokuzviita bhozi. Ivo vana chivenga vanotozviziva kuti dhora reZimbabwe rakamanikwa. Hapana asingazvizivi kuti dhora reZimbabwe rakamanikwa riri parumane nzombe. Uchida kuchinja $1,000 unofanira kutotora bhaketi 20 liters yekundoisa maZimbabwe dollars. Bhozi waungakwanisi kuvaisa muhomwe. Vanotoshitaya nepokuibatira kuti unoibatira pani. Randa repa South Africa taiziya richitakwa ngedhora reZimbabwe. But now kana uchitoda kutochinje 100 randa unodusa 70,000 Zimbabwe dollars. Hauoni kuti zvino zvogadziswa sei madhira achakaita saiwo.
Ndoda kutanga kutaura nenyaya yezvirongwa zvamakuda kutisira panews dzamangwanani. Kana imi muchiti imimi munoita zvido zvavanhu, makadii kutangawo mabvunza vanhu kuti taakuda kuita urongwa hwakaita seuhwu. Vanhu voisawo maaudio zavo vachikupaiwo muono yavo kuti zvakanaka kana kuti hazvisi kuita demaramba makatipresera chirongwa chenyusi mangwanani. Kupfuura kungotiwo titaure napo asi kana mchita video za vanhu mabata vanhu neseri kweruoko apa nokuti vanhu vakawanda vose ndopa vanga vachitanga kuwa focus yenyaya kuti dziri kufamba sei bozonzwa dzemanheru vabva kuwaidza makuseni vane vatova nemuono. Right, topinda panyaya dzana chavangu mavaona kava vekugutsa matumbu zvavanga vachida zvose zvachitogumira ipapa. Hakuchina kwavachatoinda varuma nekuti nyaya yavo yose yatova pachena. Isitirungoti chimu tichina nero famba nebhora mukomana timu yakabayiwa tenderera pasi rose vanhu vakuone utaure urongwa hwako. Vanhu vane vakangomirira kuisa ruoko pauri ndiwo munhu une future yavanhu.
Ito zange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina patakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchidudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Rimwe dare repamusoro kana kuti Federal Court of Appeal remuguta guru reAmerica reWashington DC nezuro rakaramba kutambira chikumbiro chevaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump chekuti havakwanise kuendeswa kumatare nekuti mhosva dzavari kupomerwa dzakaitika vari mutungamiri wenyika. Mhosva idzi dzinosanganisira imwe yekuti vaida kukanganisa nyaya dzeutongo hwejekerere nekuda kurambira pachigaro pavakakundwa musarudzo nevari mutungamiri wenyika vaJoe Biden muna 2020. VaTrump vari kutarisirwa kupikisa mutongo uyu.
VaTrump vakaendesa nyaya yavo kucourts of appeals kwavaichallenja muna decisions dzakaitwa kumacourts ekuzasi uku vachitaura kuti ivo semutungamiri wenyika panguva yavari kunzi vakapomerwa mhosva vanga vasingafanirwi kuva vachitongwa sematongerwo avo avati kuona vachiitwa kumatare akasiyana siyana. Saka dare recourts of appeals iri rabvumiranawo nemamwe macourts achitaura kuti nayo vaTrump vanokwanisa kuva vachitongwa nenyaya dzavo especially idzo dzokuti vaida kuinsaita vanhu kuti vapanukira hurumende vasingarecognize maresults emaelection. Saka izvi zvinoreva kuti pane zvino vaTrump vanofanira kumira nenyaya dzavo dzavari kupomerwa.
Chii choitika apa pamusoro penyaya iyi?
Iyi nyaya iyi vaTrump vachiri nemukana wokuti vakwanise kuti nyaya yavo inzwike neUS Supreme Court rinova iro ridare repamusorosoro. Iro dare iro rakataurawo kana takaudza navo nemane decision iyo yecourts of appeals. Zvinoreva kuti vaTrump vanofanira kuva vachimira nemhosva dzavo. Asi dare iri reUS Supreme Court rakataura kuti aiwa vaTrump havafanira kuva vachimira nenyaya idzi. Zvinoreva kuti nyaya dzavo dzese dzavari kutongwa iko zvino dzinobva dzamiswa. Isu tinoziva kuti kuUS Supreme Court uko majaji akawanda aripo iko zvino majaji akaiswawo zvekare panguva yavaTrump. Saka vanhu vanofungidzira kuti kuda maybe yakasvika ikoko kuvaTrump vanogova vane chance yekuti kuda maybe nyaya dzavo dzinogova dzichipera ikoko. But zvunhu zvatichangomirira kuti tione kuti nyaya iyi ichave ichiendere kuUS Supreme Court.
Kana ikaenda kuUS Supreme Court, Supreme Court ikabvumirana nedare iri ratonga nhasi, chii chinoitika ipapo?
Yakabvumirana nedare ratonga nhasi zvinoreva kuti vaTrump vakuchifanirwa kuve vachimira nenyaya dzavo dzavari kupomerwa iko zvino. Nokuti iko zvino matare akawanda ari kuti aiwa vaTrump zvakaitika muna January pavakawana pavakajingwa pamaelections. Zvinhu zvavari kuvaka vachingira nazvo vachianza to. Saka zvinoreva kuti nyaya dzavo dzese dziri kumatare edzimhosva vanofanira kumira nadzo.
Gweta uye vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKenneth Masie vange vari parunhare kuTexas muno muAmerica. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.